Nengo yenavhudzi vakuda kwashe kamba kunje vakapambirwa mudhorobha reHarare vari pamusika pavo nevarume vanodarika gumi. Vakamba kunje vaudza Studio 7 kuti vakavapamba vakaridza pfuti kutyityidzira vamwe vatengesi vepamusika vaive vauya kuzobatsira kuti vasatorwa zvichisimba mushure mekunge varidza mhere yerubatsiro. Vatiwo vapamba vakazovasiya mushure mekuvashungurudza zvakanyanya nekufunga kuti vaive vafa. Vakamba kunje vakakururwa zvipfeko zvese zvavai vakapfeka, vakatorerwa chitupa chavo nenhare mbozha nevanofungidzirwa kuti vasori. Pamusoro pekurohwa nekuiswa magetsi, vakamba kunje vakabayiwawo jekiseni ravasingazivi kuti nderei. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari nhengo yetajamuka vasilvanos mudzvova vakapambwa mazuva apfuura vakabayiwawo jekiseni iri. Amai vavakamba kunje Mary Kuzanga, avo vachema zvikuru vachitaura neStudio 7, vati samai vekubereka vadzimbikana zvikuru vachiona mwana wavo akakuvadzwa pamwe nekubayiwa jekiseni ravasingazivi kuti nderei.
Saka marovera avakamuita acho kuti nditi pamainjekisheni avakamubaya ari kuti ndakabayiwa ane kuraraba kana kuti ane kuita se, handichanzwisisi. Zvakuda nyasha dzamwari kuti dzipindire ipapo, nekuti kumusiya kwavakamuita vakasiya asina kana ari negeti, asina zvese, vakamutorera zvese kubva kuzvidhupa, mafoni, chichi zvese vakamutorera. Saka apa pfungwa yavo iye ari kuti kundisiya kwavakandiita vanofunga kuti ndiri munhu ndakadafa panguva iyoyo. But nekuda kwenyasha dzamwari akakwanisawo kuzofefemuka paanga ari kwakutanga kufamba kwakutsvaga pekuti anodini, anokumbira ari.
Vatichaona chifamba imwe nhengo yenavhuzi varara usiku hwese vachitsvaga vakamba kunje avo vavazowana mumapurazi ari munzira inoenda kumazoe. Vataurira Studio 7 kuti vawana vakamba kunje vakarohwa zvakaipisisa. Sachigaro wenavhuzi Vastendrick zvorwadza vashoropodza zvikuru hurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe iyo vari kupomera mhosva yekutora vanhu nechisimba.
Zviri kutishungurudza nekukatyamadza ndezvekuti purezidhendi vedu Robert Mugabe haasi kumbotaura nenyaya yemaabductions.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vari kushungurudzwa zvikuru nekutorwa kwevanhu nechisimba. Bumbiro remutemo wenyika rinochengetedza ruzhinji kubva mukutorwa zvechisimba nekutochwa, asi vanorwira kodzero vanoti kunyangwe bumbiro richichengetedza vanhu, upenyu hwavo huri parumananzombe nokuti mutemo mukuru wenyika uyu hausi kutevedzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.